manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare manero anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 17 2021 makateerera ku studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitevenyura chirongwa chino, ndiri kumba nepamusana, pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wakafaradu kuna wamavhunga, wari kuhonja, wari kwa hospital, ndopa wakarambika, wari kurapa, mushure mukunge, atochwa kana toro wazvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo.
Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepari renyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavanoti vakaita vari mumaoko emapurisa veruzhinji votaura maonero avo pakuzvitonga kwenyika uko kuri kusvika makore 41 chete mangwana iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku studio 7 iri muWashington DC Dare redzimhosva ramanikidzwa nhasi kuenda kuchipatara chepari renyatwa kunonzwa nyaya iri kupomerwa vechidiki vaviri veMDC Alliance vanoti Lengwani Mavhunga naMunyaradzi Mafararikwa sezvo vaviri ava vatadza kuenda kudare raMajor Street nepamusana pekukuvara kwavakaita vari mumaoko emapurisa vaviri ava vakasungwa nemapurisa nemusi wechina pamhirizhonga yakaitika panze pedare pakati pemapurisa nevanhu vainge vakaungana vachitsigira mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala avo vaive nenyaya yaive mudare Dare ramagistrate rinonzi rakomekedza hurumende kuti iferefete kutochwa kwakaitwa vaviri ava uye riri kutarisirwa kupa mutongo waro wekuti vaviri ava vopiwa here kana kuti kwete mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemusi wechipiri Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vanga vasingabatike panharembozha yavo kuti tinzwe zvaitika tabata mutauriri wemagweta ari kumirira vaviri ava eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda
wamafaradu kuna wamavhunga wari kuhochi ari kuyatwa hospital ndopa vakaradzika ndokwari kurapa mushure mekunge atochwa kana towarohwa zvakanyanyisa zvikuru sazvo zviri pamutemo ari mukatso chipara kufenda chemundapurisa saka nhasi dare rakatoenda kunotwanya yavo mazimisha wasaimandi yavo kuprenga hospital pasaidi penze dara ndokutoitirwa nyaya yavo nokuona kukwanisa kufunga vachinobva kudare
mapurisa ari kuti kudii panyaya yari kupomerwa iyi yekuti ndivo vakaita kuti vasungwa ava vakuvari
ndinoda kunzwa response yavo nekuti magistrate atopa order zvinhu zvichena zvokuti vakarohwa ari mutapuri ari mumaoko emapurisa saka tinotarisira kuti chaona response yavo mapurisa chafaite panyaya iyi asi avo mukoma mavhunga vataura vakasipuwa kumeso avo neimwe yevarit stabuzvinovaziviisa kuti chii vanhu kana vapikisha vakashaya nhasana kufesawo kune mablisters zvekuti zvishokawo zvikuru kuti ndokusvitwa here kana kubatwa kunoitwa pana vezimbabwe
imo muchipatara mavari umu vakachengetedzeka zvakadi
izvo zvanga ari panda instant chikara kwari ndinoda kuzvoka sungwe zvero kwakaenda afunda kana nasindwa pamberi pedare akurisa nengazezo kwapachizora ma prison guard ndinoda kuti ndabari manda atova musungwa kujeri
Nyaya dzakadai dziri kupinda mumaoko enyu dzakawanda zvakadi.
Dzikushushikana nazvo kuti nekuti nyaya dzatwande ambotaura muchiti kuti mavari vari sei mabukete kudiranga rakubira nezvoro kuti vafaende sokutarunga kwa vafaende sokuprivate hospital kana clinic. Sezvatinoziva pese kuti zvakapera zvedu zvojekere makapira zvedu ana mishonga ana chakanyatsa kuti chiki asi izvi zvakaramba namapurisa vakamhanisa kupera nyaya. Hatichongo namata kuti mari vanoita kuda kwavo vakunde nyaya dzekumbenyikidza kwakodzeredze vanhu shedzo kutoshwa munoziva kuti nenyaya dzanana Johara Mamobe vakatoshwa kuni last week nenyaya yakubuda vaya kufunirira komanda uyo com nakauraiwa vapera nemapurisa kuruwayo haisidzo dzega ida dzakawanda pamimomomo last year nekubuda vayo mafemiti vatomberiwa nemagwetera nejosa chituma usuwa mapurisa nekuda kwekumbunyikidzwa kwokunzeredze vana vezimbabwe nyaya dziri kuendera mberi takazoona makore apfuura tinoramba tichizoona kuti zviri kuramba zvichingoitika zvinhu izvi kunew dispensation hatisi kuona mukomarei
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vachitaura vari parunhare vari muharare hurumende yaburitsa mujeri nhasi vasungwa vanodarika zvuru zvitatu zvichiteera kuregererwa kwakaitwa vasungwa ava nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachitaura nevatori venhau nhasi muharare mukuru wemajeri vamoses chihobvu vati vasungwa ava avo vanosanganisirawo vechidiki nemadzimai vamwe vevanhu vakaregererwa nemutungamiri wenyika vanhu varegererwa ava vanonzi vanga vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana kana kuti 33% zvenguva yavakatongerwa kugara mujeri bepanhau repaindaneti renewshawk rinoti mumwe wevanhu vaburiswa mujeri ndivasamuel undenge avo vaimbove gurukota rezvemhando dzemoto vaundenge vakakandwa mujeri muna 2018 mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuita uhori hunobata mari inodarika zviuru gumi nezviviri zvemadhora ekuamerica mukambani yezimbabwe power company studio 7 haina kukwanisa kubata vaundenge kuti tinzwewo kuti vari kunzwa sei nekuregererwa kwavakaitwa nemutungamiri wenyika vanhu vabayiwa nhombo yekudzivirira chirwere checovid-19 vakadarika zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi matatu nevaviri 269,732 bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana mashanu nemakumi matatu nevana 34,534 munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 1,551 Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi mana nerimwe chete mangwana yawana kuzvitonga kuzere vanhu vakawanda munyika kusanganisira vemapata anopikisa pamwe nevedzisvondo vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzematongerwo enyika upfumi pamwe nenyaya dzekutyorwa kwekodzoro dzevanhu munyika asi bato rezanupf rinoti riri kufara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Vamwe vagari vemuHarare vakaita savaJohnson Chirwa vanoti kunyange hazvo nyika yave nenguva refu yawana kuzvitonga kuzere, kuzvitonga uku kuri kuonekwa munyaya dzezvematongerwo enyika chete, kwete munyaya dzezveupfumi.
Hatisi kuziva zvatiri kuda nekwatakananga. Izvi zvikutaura kunoti vatungamiriri vedu havana kana kufungwa dzekuti chii chavachaita mangwana, mangwana chaiye chaiye. Saka for the past 40 years, hapana. Chandiri kuona inini chatingati hanzi tiri kuzvitonga iyo kuzvitonga politically tiri kuzvitonga but tiriwa tinoti economic laggard yeAfrica tinoimporta matches tinoimporta ma toothpick nyika ine timba.
Izvi zvinotsinirwa namai Chiponjuma vanobva kwamasembura kubhindura avo vanoti vasuwa mushakabvu vaRobert Mugabe avo vaiwanzo vaitira mabiko pakucherechedza kuwana kwenyika kuzvitonga kuzere.
Kanzi munhu anofukundurwa data vafukundura vadzoka vaivazobatirana nababa vari pano. Independence yedu yegore ne haisi kutifadza because hakuna mari tiri kutambudzika. Asiyana nemaindependence yemakore ese, makore ese taidya tichibvuta. Iye zvine zvino gore rine raatatambudzika.
Mumwe mugari wemuHarare uyo aramba kudomwa nezita rake anoti kubva zvazvarwa nyika yaiwana kuzvitonga vari pazvigaro zveushe vari kungotonga nedemo.
Independence yemakorano yasiyana nemakore tichangohwina nyika. Taiurayirwa mombe, sadza, vanhu vachiita mitambo, mabiko, wawachi, iye zvinhu zvaakusisina zvese izvozvo.
Mutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatchwayo vanoti hapana musiyano uripo pakati peutongi hwehurumende yavaEmerson Mnangagwa nehwehurumende yevechichena yaivepo nyika isati yawana kuzvitonga.
Tiri kuona vechibiki vachibatwa zvisina kunaka, madzimai achibatwa zvisina kunaka. Ndofunga munoziva patoro nenyaya yemukuru wemadzimai Maitome varimo mujere izvezvi vakasungwa asi vari vakabatwa zvisina kunaka nevechipurisa. Saka tiri kuona kuti nyaya yehondo yerusununguko yakauya tikasununguka kubva kuva papambevhu kubva kune vachena asi vatema vakabva vangotora maitiro akangofanana neaitwa nevachena. Munoona mutemo dziripo dzemunyika hadzina kutombosiyana nedzanga dziripo panguva yeujanyiriri. Saka ujanyiriri hwaramba uchienderera mberi, hapana rusununguko vana vezimbabwe, changochinja kuti aakutungamirira mutema.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Muonzora vaLloyd Damba vati kuzvitonga kuzere kwenyika hakuna chakunoreva kana veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo.
Vanhu vazhinji havasi kuenda kumabasa, maindastri yakavhara uyezve kodzero dzevanhu dzinombunyikidzwa. Hapana freedom of association, hakuna freedom of speech. Vanhu vachiri kutukana kana vakajoina bato raunoda, vanhu vari kutukana kana vakada kuti kuite kodzero dzako. Saka izvozvo tinoona kuti independence yedu ka haina chayakanyatsobudisa chakanaka.
Vedzisvondo vakaita saBishop Anselmo Magaya vesvondo yeDivine Destiny vanoti havasi kufarawo nenyaya dzemhirizhonga dziri kuramba dzichingotungira munyika kubva zvavana nyika kuzvitonga kuzere muna 1980 kusvika pari zvino.
Tinonzwa kutidzimbikanei chose nekuvhunduka nokuda kwezvinhu zvatasangana nazvo kubva makore ekutanga-tanga. Zvakawanda zvakaita se kuurayiwa kweruzhinji rwevanhu kudunhu reMatabeleland uye violence kana kuti mhirizhonga yakaitika kubva 1988 kusvika 1990. Vatekeri pavakabuda muzano vakafoma bato rinonzi Zoom. Tichitarisa zvakare kutorwa kweminda zvakabatana nemhirizhonga kubva pa 1998-99 ipapo pakavambwa MDC 1999, 2000 parliamentary elections, 2002-2008. Tikona kuti tichizosvika kuna na 1 August 2018 muna January wo yemuna 2019. Tinoramba tichiona macycles emhirizhonga.
Asi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vanoti vari kufara zvikuru kuti veruzhinji vavekwanisa kuzviriritira kuburikidza neminda yavakawana pakatorwa nechisimba mapurazi evachena.
Tine utongi hwejekerere, zvinhu zvinotifadza izvozvo. Hongu tingaita matambudziko asi muzuva rakaita seriri ngatibatei pamwe chete. Hongu tingaita maonero akasiyana munyaya dzezvematongerwo enyika asi kana tasvika pazuva rakaita seriri tinofanira kuratidza kubatana unity yevanhu vedu sevana vemuZimbabwe.
Vamugwadi varamba mashoko ekuti bato ravo riri kuita zvehumbimbindoga. Vakakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vagare pasi nebato riri kutonga vachitsvaga nzira dzekugadzirisa zvinenge zvinetsa munyika. Zvichakadai, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatarisirwa kutora mashoko ave kucherechedza kusvitsa kuchaita nyika makore makumi mana nerimwe yawana kuzvitonga kuzere mangwana vari kuState House pasina kuungana kwevanhu senzira yekutevedzera zvakatarwa nehurumende pamwe nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vasaungane kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. VaMnangagwa, mutungamiriri wechipiri kubva kuZANU PF kuvatungamiriri venyika kubva Zimbabwe yawana kuzvitonga VaMugabe, avo vakatungamirira nyika kwemakore makumi matatu nemanomwe, vakabviswa pachigaro nemauto muna Mbudzi 2017, vachibva vatsiviwa navaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vaive murume wamambokadzi weGreat Britain, Queen Elizabeth, Prince Philip, avo vakafa svondo rapera nemusi wechishanu, varadzikwa nhasi masikati kuBritain pachitevedzwa mitemo yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Prince Philip, avo vakashaya vave nemakore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, varadzikwa pamuzinda weWindsor Castle pachiitiko changa chine vanhu vasingadarike makumi matatu senzira yekudzivirira kutapuriranwa chirwere cheCOVID-19. Danho rekutevedzera mitemo yekuungana pamariro kwaita imba yeumambo iyi kwarumbidzwa nevanhu vakawanda. Vaimbove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati hurumende yaratidza kuti inotevedzera mutemo uye inoenzanisa vanhu vose munyika.
Zvaratidze chaizvo kuti ihurumende inoremekedza mutemo yayo yenyika, uyezve inoziva kuti izvo vanhu vese takainzana pano pasi. Hapana umwe unonzi kana tasvika apa ngatimbotyora yemutemo. Vanoratidza kuti pane rule of law. Takaona Prince Harry vachinzi vauya vagara muquarantine vazonomhorosa Queen nhasi vapedza quarantine yavo. Tiri kuona vanhu vari atenda funeral yaPrince Philip, namba yacho yakalimitwa ku30, kuratidza nyika yose kuti izvo ndo zvatinofanira kuita. Vatungamiriri vanofanira kutungamirira by example, vachipa muenzaniso zvinofanira kuitwa. Kwete kuti kwafa ningi nhasi munhu mukuru toona stadium yakazara, marules eCOVID-19 haasi kutevedzerwa. Aiwa, zvakashata.
Mutungamiriri webato rinopikisa reMGCT vaDouglas Ngonzora vachiwo bato ravo rinorumbidza zvaitwa nemba yeumambo iyi zvekucherechedza mitemo yeWorld Health Organization kana WHO zvekusawanda parufu.
Chatinyanya kutifadzawo pakuigwa Prince ndechokuti vatevedzera mitemo yeCOVID-19. Vanga vari vanhu vanga vasingapfuuri makumi matatu semutemo wakadzikwa World Health Organization pasi pese mairirano nenyaya yeCOVID-19. Tinofanira kutevedzerawo mitemo yeCOVID-19 iyi.
VaMonzora vati vanoshuvira kuti ukama hweZimbabwe neBritain hudzoke pahwakanga huri nguva yakare Zimbabwe isati yabuda muCommonwealth pasi peutungamiriri hwevaimbove mutungamiriri wenyika muchakabvu vaRobert Mugabe muna 2003. Mutauriri webato reZANU PF vaSimon Kayamoyo vati tibate bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika sezvo bato ravo risina chekutaura nekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaendesa mashoko enyaradzo kumhuri yeumambo pamwe nevanhu vekuBritain. Hatina kukwanisa kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Profesa Amon Murwira sezvo mbozhanhare yavo yanga isingadavirwe. VaMnangagwa vakati Zimbabwe inochema nemhuri yaPrince Philip avo vakamboshanyira Zimbabwe mugore ra1991 apo vakaperekedza Queen Elizabeth kumusangano weCommonwealth Heads of Government meeting. Asi vaMnangagwa vakati pasi peutungamiri hwavo vachaedza nepose pavanogona napo kuitira kuti Zimbabwe idyidzane nenyika dzose zvisinei kuti ndedzekumabvazuva here kana kuti ndedzekumavirira. Muchakabvu asiya mudzimai Queen Elizabeth nevana vana vanoti Prince Charles, Princess Annie, Prince Andrew na Prince Edward nevazukuru vasere nevazukuru bvi gumi. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vakapinda mumigwagwa mumaguta emuAmerica nezuro vachiratidza kusafara kwavo nekupfurwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa. Vanhu vairatidzira ava vaikurudzira kuti mitemo ivandudzwe. Varatidziri vakawanda vakapinda mumigwagwa munzvimbo dzinoti Minnesota, Chicago nePortland. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations Refugee Agency riri kukurudzira runyararo muDemocratic Republic of Congo mudunhu reGreater Kasai zvichitevera kutanga kweimwe mhirizhonga mudunhu iri. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington, uko ndiri kutepfenyura ndiri kuumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi tichenge tiri kunzwa kubva kumadzimai ari pasi rose vachitaura ivo pamusoro penyaya yekuzvitongwa kuzere kana kuti independence ichange iriko mangwana. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kuti chii.
Ini ndinonzi Muzvare Margaret Dongo. Margaret Dongo aimbova mutungamiriri werimwe bato rainzi Zudu. Ende uyezve Margaret Dongo akanga ari mudare reparlamendi makore gumi. Margaret Dongo murwi werusununguko wakarwira rusununguko rwatiri kucelebrata rwakaunza nyika 18 April. Izuva rakakosha kumunhu wese muno munyika, nyangwe zvoti nematambudziko akasiyana-siyana. Ngatindikurukurewo maonero andinoita zuro ririno iri, kunyanya nenguva yatinayo yeCovid. Inguva yakaoma zvekuti inguva inorwadza zvikuru, yakakosha futi kwatiri, inoda kuchengetedzwa. Tinodaira kuziva kuti manguva yakapera takarasikirwa nevanhu vakawanda, naizvozvo kudenda iri harisati raenda ririko riri kuuraya ende vanhu vari kufa nedenda irori reCovid.
Zvii zvamungakurudzire veruzhinji panguva ino yeCovid?
Tinofanirwa kuchengetedza zvikuru. Patinenge tiri pazororo irori, tinofanirwa kuchengetedza zvinodiwa padenda irori, zvekupfeka mamaski nekuita social distance. Kune kugarawo kana usina kwauri kuda kuenda kwakakosha, gara pamusha nehama dzako. Independence.
Kadini makadini mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Gladys Sindi, kumusha ndinobva kuShamva. Asi ndichigara muno muBotswana, ndichishandira muno muBotswana. Panyaya yeIndependence ndinoda kutaura ndichiti, isu tichikura tinambogara takanyatsoiziva kuti kune independence. Hongu takanzwa kuti nyika yavana kuzvitonga kuzere, asi hatina kusombira takaona kuzvitonga kuzere kwakakwana mukati menyika yedu. Nekuda kwekuti chero chavada kuti uite, ukada kuti utengese, mupurisa kumashure.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino totipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekusvitsa makore 41 kana kuti 41 years nyika yawana kuzvitonga, tichiita hurukuro nemumwe wevanhu vakarwa hondo yerusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga Varugare Gumbo. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaGumbo.
Tinotenda Jonga, thank you very much.
VaGumbo, tinoona kuti nyika iri kusvitsa mangwana 41 yawana kuzvitonga. Zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Nyaya yedu yeindependence, ye 41 years of independence, inyaya inorwadza zvikuru. Zvikuru kwat tiri chizu takari rira sunungu. Because aiva tine fungwa, we nukuwona kuti kuda after 41 years the independence. Kunu fanda kunge kwa ni pinduke. Vanhu vanenge vachikwanisa kushanda zvakanaka vachipirana kusina kutukana kusina mirongo. But zvatiri kuona hazvati zvirizvo zvatai expecta. Nokuchafungira kuti kuda zvaRobert Mugabe zvakanyanyisa kushata. Asi toona kuti kuda naiyo new dispensation yachonawo itiundapiye kuti haisiri kuita zvinhu zvataifungira kuti zvingaita. Nokuti chikuru chiriko panyaya yekurwira rutsununguko yanga iri nyaya yekubatana unity. Zvakatanga navana Chitepo nana Ziya Baba Moyo. Iko zvino munyika hamuna mufaro, hatingati kune mufaro. Kuda hazvo kuna vamwe vari kufara, kuna vanoona kuti zvinhu zvakanaka, but isu vamwe hatisiri kuona zvinhu zvatinofungira kuti zvinhu zvinobatsira munyika. Saka independence iyi 41 years independence yedu inouya hayo sezvo vanouya zvichipfuura, asi tanga tichifungira zvinhu zviri mbera zvatinazvo izvizvi.
Chii chikuru chamungati chakapotseka chaita kuti zvamakarwira nezvamaitarisira zvinge zvisingawanikwe?
Chikuru chakaitika jonga ndechokuti revolution yedu yakaitwa haya jengisiri outside the country namugabe nana tongogara zvakaitika kutaura izvozvo kuti yanga yajekwa navana tongogara nana vanhu vanofunga kuti zvauri kutaura izvi hazvisiri mungwara. Asi ndechokwadi chiripo, ndio reality iripo. Ende tanga takamaintaina momentum yatanga tinayo nakomana vezipa nedare negeneral staff yatanga tinayo naChitepo. Zvino zvinhu hazvo zvaifamba nenzira yakadaro. Saka isi tinoonaso kuti hajeking yerevolution yedu yakaitika ichitowana vaMugabe ichizokotsoredhiwa new dispensation.
Asi tingati nguva yapera here vagumbo yekuti zvigadziriswe zvamuri kutaura izvo?
Aiwa chumbe, arivhorishiriki nguva haiperi, nguva haiperi. Nokuti revolution iprocess ijonga haisati iri a one-off kind of an event. No, it's a process. Saka because iprocess ichatora a bit longer than zvataifungira, uye kuchava navanhu vazhinji vachaparadziwa. Kuchava new generation young fighters vachabuda vane gwara rakanditwasa, uye vanhu vachaona zvakaipa nezvakanaka. Saka hatiregei kuwara about kupera kwerevolution, ngatitarisi mamiriro amangwana ramangwana.
Ko, zvamungatiwo pa 41 years ipapa zvakanakawo zvamungayemurawo zvaitika kuvana veZimbabwe?
Hapana zvakawanda zvikuru zvakanaka chose, hatingati zvinhu zvese zvakashata. Haiwa, area yeeducation zvakafamba zvakanaka chaizvo Mugabe ipapo akaita. Secondly, health yedu yanga yamuruka chaizvo, but inenge yaenda pasi nokuti madhokotera asiri kupuwa mari yakakwana, manesi asiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera, matichers asiri kupuwa mari yakakwana inovakodzera. So ndo zvimwe zvava kutidetsa izvozvo kuti ende tanga takontinua nemomentum yatanga tinayo.
Aiwa, ndinotenda zvikuru vagumbo nekuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa, zvakanaka jonga.
Manga makateerera kune murwi werusununguko uye vaive nhengo yedare rechimurenga varugare gumbo muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakanganwe kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose, nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chinouraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Ray Choto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Emoyeni ngomgqibelo mhlaka 17 kumabasa 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba kamantshi ulaye ukuthi amapholisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence, kodwa ngokuswela kwenhlanhla izano siyalenza yabangelayo.
Ngozibuse owasetshenzelwayo, ngako ke kuqakathekile ukuthi simjabulele.
Ilizwe linanza ilanga likazibuse ele-independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esiyenziwe nguhulumente kusukela ngo-1980. Kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eMathebeleland South izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abalikhulu elilethumi lambili 112 belo mkhuhlane lo. Abangamachumi ayisishiyankalolunye lasikhombisa 97 babikwa bengabafundi kwesinye isikolo eMathebeleland South emangweni weMangwe District. Asebebanjelwe umkhuhlane elizweni lonke sebeku 37,354, kuthi asebebhubhile sebengu 1,551. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lolu bhubhane izolo bangu 16,800, okukhweze inani lasebehlatshiwe lijekiseni selokhe lolu hlelo luqale kunyanga ezimbili ezedluleyo laya ku 269,732. Abahlatshwe ijekiseni yesibili njalo ingeyokucina izolo bangu 2020, okukhweze inani lasebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili laya ku 34,969. Umthethwandaba kamantshi namuhla ulaye ukuthi amapholisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC Alliance abathi umnumzana Lengwane Mavunga lomnumzana Munyarazi Mafararikwa kumele acutshungulwe. Ababili laba babotshwe ngolwesine ngesikhathi belande ukuya kuzwa ukuthethwa kwecala lesiphathamandla se-MDC umnumzana Job Skala. Batshaywa kakubi njalo uMavunga uthi ufafazwe ngomuthi ongaziwayo okwenze wahluzuka kakubi ebusweni waba manxebanxeba. UMavunga lomufararikwa bamiswe phambi kukamantshi besesibhedlela seParirenyatwa lapho abalaliswe khona ukuze belatshwe. UMantshi uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwesicelo sokuthi bakhululwe ngebheyili ngolwesibili. Uhulumende namuhla uqale uhlelo lokukhulula izibotshwa ezizinkulungwane ezintathu ezixolelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenjongo yokuphungula ukuminyana okusemajele. Amajele endaweni ezijiyeneyo akhulule abantu abalamacala amancane njalo eChikurubhi kukhululwe izibotshwa ezingamakhulu amane 400 ngokubika kwe-Associated Press. abetheswa amacala afana lokubulala lokuhlengula kabasoze bakhululwe. Inkundla yeNews Hawks ithi omunye okhangelelwe ukukhululwa ngoke waba ngumphathi ntambo wezamandla kagetsi umnumzana Samuel Wundenge, yena owabotshelwa icala lenkohlakalo. Amajele eZimbabwe enelisa ukugcina izibotshwa ezizinkulungwane ezilitshumi lasikhombisa 17,000, kodwa okwamanje aminyene ngabantu abazinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili 22,000. Zimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amane lanye 41 lithole uzibuse kusasa kulokwehlukana kwembono. Abanye besithi akulankululeko ekhona ngoba uhulumende weZANU-PF uhlukuluza uZulu. Kodwa abeZANU-PF bayakulandula lokhu besithi lanxa abantu bengaboni ngasolinye kubalulekile ukuthi uZulu weZimbabwe abambane enanze lolu suku, ngoba kulapho ilizwe elakhululwa khona kumbuso oncindezelo. IZimbabwe yathola uzibuse mhlaka 18 kulinyanga ngo-1980 kulandela impi yenkululeko eyayikhokhelwa ngumnumzana Joshua Mqabuko Nkomo lomnumzana Robert Mugabe. Lanxa kuvame ukuba le mibuthano yokunanza lolu suku, uhulumende uthi akusoze kubuthanwe ngenxa ye-COVID-19. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Siyalinanza kakhulu ilanga le-independence, kodwa ngokushwela kwenhlanhla iZANU siyalenza yabangelayo. IZANU ayizange ithande ukufeza amalungelo abantu ngenxa yokuthi yayisifuna umbuso we-one party state. Lanamhla lokhu izinto azihambi kahle ngoba bahle baphambanisa khona phana ngo-1980 bethatha ilizwe, baqalisa ukugongoda abantu, babulala abantu mahlayana ngombhuqazwe. Khathesi silabantu abaningi abasephathini zethu lamabandla azimeleyo ababotshwa mahlayana. Le-constitution ayisalandelwa, singathi sokuyi-rule of man hatshi rule of law. Yikho ngamafitshane sithi akulandelwanga izimiso zomhlaba wonke ukuthi abantu bazisebenzele kahle, bakholise ama-human rights, bazikhethele amabandla abo okusonta, bazikhethele amabandla abo epolitiki. Yikho-ke ilanga leli liqakathekile, kodwa linqunu ngenxa yokuthi akula freedoms, akula economic freedoms. IZANU iyazigabulela kule corruption mahlayana. Ngalokho sithi kuzaze kulunge, zobohla manyosi.
Likhala ngamalungelo lithi ayephulwa, kodwa iZANU-PF iyakulandula lokho.
Ngabe kuthiwa ubaba uJoshua Nkomo uyaphila, uReverend Dabaningi Sithole uyaphila, labanye abafanana labo Tonko Gara ngabe kuthiwa bayaphila, ngabe bayalitshela mhlophe ukuthi iZANU ayizange ibe libandla elifuna ukulondoloza amalungelo abantu. Khathesi emajeli kugcwele abantu abavela ku-civic society, abavela ku-opposition, ngenxa yokuthi bangathi bayasola bayabotshwa, bangathi bayalandela i-constitution bayabotshwa. Yikho-ke ngamafitshane thina sithi ilanga leli liqakathekile, kodwa lisetshenziswa kabi yiZANU-PF ngokuhlukumeza omama, amankazana loZulu jikelele bengasalandeli umbuso wabaningi.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule.
Uzibuse wakusasa lo osimjabulelayo ngozibuse owasetshenzelwayo ngakho ke uqakathekile ukuthi simjabulele sicelebrate ukukhululeka kwelizwe lethu ebugqilini bamakhiwa amaBritish. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi kathesi ukucindezelo lolwana olwalukhona sasuluyethiselwa ngamakhiwa salususa ngokulwa isayilwayo eyasilethela inkululeko lapho okwathi amaqhawe amanyalele emakuthuleni angaziwaye ayegangeni lapha asilahlekelayo elwela ukukhulula ilizwe lethu leli. Nguye uzibuse simthokozelayo lo ukuthi sithokozela njalo ukuthi umnotho siwuthethe sawusa ezandleni zabantu belizwe leli abansundu, yibo abanikazi bomnotho. Kathesi sikhuluma sinje umhlabathi siwuthethe, sikhuluma sinje abantu emamayini bayenza amabhizinisi indlela sokusetshenzwa ngayo kathesi ukuthi ihulumende iqinise ukuthi incedise abantu belizwe leli ukuthi babe labo yibo balamandla ukuthi bazigimbele ama ezenjiwayo lezi konke lamabhizinisi ngokunjalo futhi ilizwe lethu lokuthula ukuthula okuhle kakhulu okumangalisayo.
Lithini kulabo abathi akulalutho lokuthakazelela ngoba abantu bayadubeka eZimbabwe?
Kulilungelo labo lelo, kodwa kukhangele phela Nkomo, thina sizayekela njani ukuselebrate kuyukuthi konke lokho engikubalileyo ngithe mina uhulumende weZimbabwe ukwanisile ukuthi enike abantu umhlabathi, into eqakatheke kakhulu. Abantu ubaba uNkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi lima, imali isemhlabathini. Yebo kambe, kodwa ukuhlupheka kwabantu kukhona sibili, asingeke sikubalekele lokho. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa ludaba olwalethwa ngamasa ama-sanctions yaletha ukudubeka okukhulu lapha elizweni leZimbabwe. Uyazi injongo yawo ama-sanctions ikuthi ayenze umuntu ohluphekayo osemgwaqweni ahlupheke kakhulu aze enze umvukela. Engayenza umvukela ke ebese kugenqula uhulumende okhona. Labona ababakwenzayo bese befaka uhulumende wawo bese bebuyelwa yikho kono kwade sebekuthathelwe njengomhlabathi, izinto ezinjalo, izinto ezinjalo yibo abazidingayo. Bese bebuyelwa ngamamayini ebekiwo, konke kube kiwo, umkhonomi welizwe ubekiwo ezandleni zabo. Yiko abakukhalelayo khonoko. Ukuhlupheka kwabantu kwenziwa ngabomo, into eyenziwayo nje.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla leZanu PF. Kusenjalo amapolisa kobulawayo alele ibandla leMthwakazi Republic Party ukuthi litshengisele kusasa sithi imbuthano ayivunyelwa phansi kweziqondiso zokuvikela icoronavirus. Kodwa leli bandla lithi liyaphambili ngohlelo lwalo. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo.
iMthwakazi Republic Party ibibhale incwadi isazisa amapholisa ukuthi kusasa kumhla ka 18 April wayo nalinyanga ibandla lizangena esitaladeni litshengisela. Injongo yokutshengisela kwethu ibimayelana lokuthi sithi uhulumende weZimbabwe kalaso isizathu sokucelebrate independence mhla ka 18 thina ngapha komthwakazi singabantu abaphakathi kokuhlukunyezwa nguhulumende ofana nayo. Kanti sinanzelela ukuthi lesisiba inyanga yesibili amalunga ethu afika i9 evalelwe eGami prison lemlondolozi evalelwe nguhulumende ofanayo, uhulumende weZanu PF, uhulumende wabantu abamnyama ongaseyo, uhulumende wabamhlophe. Thina esikwalayo njengeMthwakazi Republic Party ukuthi umhlaba utshelwe amanga nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi ilizwe leZimbabwe likuzibuse. Kanti uzibuse lo kabhenefithi ngitsho abantu bakomthwakazi, ubhenefitha abantu bemashonaland esingakuthi yiZimbabwe.
Kahle kahle kuyini elikusolayo ngozibuse?
Akukabi yinkululeko for abantu bakamthwakazi ngoba konke okwenzakala kulelizwe leZimbabwe akuniki muntu kamthwakazi intshukuntshu kumbe igunya lokuthi athi ukuzibuse opheleleyo, ngoba kwala lamathuba emsebenzi lamathuba ezomnotho awubafevi abantu bakomthwakazi, ufeva abantu bempumalanga. Kakhulu-ke injongo enkulu ibike ukutshengisela ngalo ilanga lelokuthiwa ngelikazibuse sisale ukuthi sizibusa kanjani abakithi bevalelwe besemajele.
umnumzana Mqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kwenze mapandleni inengi lezakhamizi yamathebeleland south lithi akulalutho lokuthakazelela osolwenziwe nguhulumente ngelanga likazibuse kusasa. Kubika Walbert Ncube.
Izakhamizi eziningi zitshele iStudio 7 ukuthi ukumamanzonzo komnotho sekudala ukuthi ziphile nzima njalo zingaziboni lezithelo zikazibuse. Umnumzana Zelithini Kabula odabuke esabeleni senkangala phansi kwenqameni esitezi uthi ngaphandle kokudilika komnotho lokusilela kwemsebenzi osokulethele uzulu buyanga, izakhamizi kulumango zibhekane lodubo lwamanzi olusukela emva ilizwe lithola uzibuse ngo-1980.
Ilanga lona laba lihle sibili uthola uzibuse, siyalikhumbula lelo langa, kodwa siyakhala ngobunzima esihlangana labo empilweni esesiyiphila lesi sikhathi, ikakhulu kunhlelo zamanzi. Zakhumbula ukuthi amadamu sithatha ilizwe ayesaphethwe ngabayelungu. Khathesi ke amadamu 40 years on, amaningi akhona seyagqibeleka, lokho kuthiwa yi-siltation.
Amazwi akhasekelwe isakhamuzi semawane umnumzana Gabriel Moyo yena othi lanxa bathenjiswa ilizwe lolo julebisi ekutholeni izibuse baphakathi kwenkangala.
Akula nto esingayijabulela nge-41 years lesi ikwanisa ngesonto, ngoba akula nto enhle ongayibambi ukuthi le into yihle. Instead ububi baba wesi 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 wesi. Ezempilakahle akula mithi ezibhedlela, akutshengiseli ngokuthi singabantu abazivusayo, ngoba ungayesibhedlela kuphila abantu abalezimali zabo. Umuntu ongela mali vele kaphila.
Omama bemaphandleni labo bathi kungenani lo zibuse lokho bencindezelwa ngobulili bencitshwa amathuba alingana lawo bobaba. Umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe uNkosikazi Juliet Nkiwane uthi amalungelo abomama alokhu engahlonitshwa.
Ya bomama lokhu sikhala nge-50-50 equality asikayiboni. Even lama-budgeted nomkhangela hayi asikaboni i-inclusion yabomama.
Wengeze wathi intuthuko emaphandleni lokhu isemva.
Lokhu sisikhamanzi siwanatha lezifuyo, lokhu sihamba emgwaqweni efileyo, lokhu kungelazi mabhasi sibile esiwabona ukuthi aze senzela kube lula ukuhamba. Ubusubona lezitolo izinto ziyadura, ufica ukuthi umama osemakhaya ulobuzima obunye obumangalisayo.
Kusenjalo lanxa izikolo sezivuliwe akula kufunda ukukhona emakhaya, kulandela inyathelo oluthethwa ngababalisi lokungayi emsebenzini bekhonona ngeholo eliphansi. Abafundi bahamba ezikolo ekuseni baphange babuyela emakhaya ngoba ababalisi bengafundisi. Umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emandebeleni umnumzana Agent Moyo uthi abakhalalanga umsebenzi kodwa kabalazi imali zokuthi baye emsebenzini ngoba imali abayiholayo ingeneli.
Hayi ababalisi bathi bona bazahamba kabili ngeviki emsebenzini abakhalalanga, kuze uhulumende layo ababone ukuthi abalazi imali zokuya emsebenzini.
Abafundi baqede phoso umnyaka ophelileyo bengayo esikolo kulandela ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. Ukungafundi kwabo kwamanje sekuthe iningi labazali ligadazekile ngelakusasa labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana, lilami usithandekile Mhlanga.
namhla sixoxa lo nkosazana Zibusiso Gumede umsekeli kaMabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandlale MDC Alliance wobulawayo sihlaziya okubhekane labesifazana labantwana ngalesi sikhathi se-COVID-19 njalo lelizwe lithakazelela iminyaka engamachumi amane lanye selokhu lathola kuzibuse i-Independence Day.
Ukuphathelana labo mama ngumeni kakhulu. Umama nguye yibo imbodo, yibo abaphele konke, yibo abakhangelane lento zonke. Amanzi engikho njengoba ehamba kangaka ngumama. COVID-19 issues ngumama okhale kunzima konke, ukhangele imuli. Umele abone ukuthi yonke into ngekhaya kuyalandelelwa. Ibabagijima babona ukuthi kuzayidinga amanzi, njengoma-ke lokhu ehamba. Ibababona ukuthi amanzi kumele gcine amanzi ekhona ekhaya, khaya lihlale lihlanzekile.
Injongo yogatsha lwakho khona ngapho labesifazane?
Party yethu anti-the Democratic Party ekhangela ukuthi omama labo babe lamalungelo alingeneyo labo baba. Ukuthi lathi sike ubhekontethi 50-50 njengabo baba kuzo zonke izinto nezikhundleni lapha, lathi sisike lamasilo alingene omama.
Sikhuluma nje ungathi liyathokoza yini ngabesifazana abakhona ngapho ku-council kumbe e-parliament kumbe lokho lifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka?
Thina njengabomama lokho sifisa ukuthi ngabe inani liyakhuphuka ku-council la ku-parliament. Ngoba i-50-50 representation leyana ayikafiki. Inani labomama lilokhu lisasengaphansi. Siyafisa ukuthi ngabe iyakhuphuka ku-council ku-parliament. Mina ngokubona kwami iZimbabwe la isasekhathane, ayikho eduze sibilikhathana ukuthi amathuba abomama alingani labo baba kuzo zonke ingatsha zombusazwe.
Siyabona ukuthi kuyona le impela viki eZimbabwe linanza ilanga lokuthola uzibuse Independence Day. Ungathi kunengi yini eZimbabwe selikufezile sikhangela impilo yabesifazana labanye nje jikele.
Thina kuleli elakithi ngangikhangela ngibona sasekhathana kunengi okungafezekanga okuqondane nezimiso ezivele zazilekiwe ukuthi kuzabe sokunje. Yasiyalesi sikhathi kunje sasekhathana sibili nokuthi kukhanye sibili ukuthi siyazibusa. Izinto eziningi ziyasilela kuningi sibili kulokho kusasemuva. Mina ngokwami ngeke ngithi ilizwe sibili esisazibusa kuthiwa independent ngoba silokho siletha into eziningi, sisela entweni eziningi, sisemuva entweni eziningi.
Ingxaki lezi ezilokhu ezikhona kathesi lanxa ilizwe lathola uzibuse zitholakala kumalungelo oluntu kuphela kumbe kuzo zonke nje iy'ngatsha zempilo.
Mina ngibona ingxaki le sithola kuzo zonke ezoluntu lakuzo zonke iy'ngxaki zempilo kuleli elakithi.
Lowo bekungunkosazana Zibusiso Gumede umsekeli kaMabhalane obona ngezokwethulwa kwemibiko kugatsha lwabesifazana kubandla le-MDC Alliance wobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uzithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingahadi tshona njani zilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Solani Moyo, isakhamuzi sesigaba seMatabeleland South. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga. Okwakuqala ngibingelele abalaleli bonke beStudio 7, ngibingelele ubaba uGandhi losebenza nabo.
ungasitshela ukuthi umumo unjani emasimini? Siyazi ukubana izulu belilinengi kakhulu kodwa ligcine lithola na emasimini.
Ngithi khona kwakuqala ngilokujabula ongena kustudio 7 isikhathi eside. Silokhu bonga ukukhulu uNkulunkulu namandla wasazi singabantwana bezimbako ukuthi siyahlupheka wasizwela emasimini umumo phezu kwezulu elinile emasimini kuhle kakhulu. Abakhona ukulima kakhulu indawo yezidaka amabele kuhle kakhulu ikakhulu abalima amabele ngakwawo labalima inyawuthi kuya ngezindawo kakhulu emasouth hayi abantu batholile kuzothi nathi esilima emsenyeni akufani sizavuna sibili khona nje ikakhulu singananzela ubudli lobo bukhona siyazama ukuthi sicoche kodwa hayi khona kuhle sizavuna into nje singayitholanga ikakhulu ngakudliwa kusemasimini ngamakhabe makhaba siwathola ngoba izulu laliningi kakhulu kodwa okwemfe hayi okwendumba indluva amazambane hayi kuyajabulisa sibili silokhu ubonga kakhulu kulokho uNkulunkulu osinike khona.
Zona izifuyo zinjani kwakathesi njengoba amadlelo namanzi ekhona?
Baba Gandhi, izifuyo zinhle kakhulu amadlelo mahle kakhulu amanzi sisamadamage njengobana amadamage elodaka engazange gejwe agcwele sibili kodwa esikunanzelayo ukuthi indawo yakithi amanzi wonke ayabuya ingene emifuleni ahambe imigwaqo la isizifula ngendlela izulelana ngakho so amanzi ayahamba utshani bona sinabo sibilo beyinkomo inkomo zinhle kakhulu ukuthi khona hayi sizadosa sethemba lo mnyaka lo inkomo zizizaba kuhle okuyikho nje osokunzima inkomo ngendlela ezinone ngakho kuke kwaba lo mkhuhlane kule nyanga edlulile inkomo eziningi zifile plus imikhaza iminengi siyazama ukuthi sidibhise inkomo kwezindawo amadibha kuba nzima ukuthi siyefika ngendaba yemithi engatholakaliyo kodwa ngoba singabafuyi bezinkomo siyathenga imithi for imikhaza inkomo zinhle kakhulu ukuzala zizele kahle sibi silethemba lokuthi hayi lo mnyaka lo ngumnyaka ukuthi uNkulunkulu sihawukele khona nje imikhuhlane esikhala ngawo kodwa hayi izifuyo zinhle kakhulu sibili zinonile silovalo nje ukuthi inyanga lezayo ilanga nje osexaxa ukuthisa lingachisa kakhulu sibona ngani kuzaba le problem kodwa siza sithembele kuyena uNkulunkulu ukuthi esivikele inkomo zethu zingafi kodwa kunona hayi zindle kakhulu even abanye sebeqalisile ukuthengisa for ama school fees iprice yakho nikhanye iluma sibili kakhulu baba Gandhi. Ngilokubonga okukhulu kakhulu ukuthi umdala usizwile
lokugcina ungavalelisa abalaleni.
Ngiyabonga ngiyalivalelisa abastudio 7 abalaleli ngibonge leli thuba embelinikiwe ubana ngikhulume nani kakhulu ngikhulumele emasouth mayelana lokudla esikuthola emasimini njengoba izululana ngibonge njalo le nkomo ukuthi inkomo zitholile ukudla ngithi kulina abalaleli bestudio 7 ingadinwa kulale studio 7 ngoba yikho lapha singabantu bezimbakho iyo iradio eyiyo esinceda kubona sibekwazi ukuthi kwenzakalayo abasemazwe ediaspora ngalisebenza bantu bakithi lisebenze licabanga isikhathi manje ukuthi kona lithenge izimota liyakhe imizi bantu bakithi lingakhohlwa abafundisa abantwana ezikolweni libhadala ama school fees likhona ukulungisela abantwana ngoba isikhathi sokuthi impuphu ayisozi sathengwa njalo kuzadonsa izinyanga sibesidle emasimini. Ngiyabonga.
Hello ke bekungumnumzana Solani Moyo ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo kuhlelo lweviki ezayo lilani.
Siyabonga Chris. Niwenzi indlovukazi yakwele Bilitane uPrince Philip obhubhe kunsukwana ezedluleyo seleminyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 99 ungcwatshwe namuhla. Sikhangele ebezihamba phambili. Inkantolo kamantshi ilaye ukuthi amapolisa etheswa icala lokutshaya abasekeli be-MDC abalaliswe esibhedlela kumele acutshungulwe. Ilizwe linanza ilanga likazibuse ele-independence kusasa kulokwehlukana kwembono ngentuthuko esilethwe nguhulumende we-ZANU-PF. Kulabantwana besikolo abaphose bafike ikhulu ababanje umkhuhlane we-COVID-19 eMathebeleland South izolo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.